Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina chikumi 6, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi.
Vapinda vabva vachitirisaga obeti ariti tambuda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Musa abva abudikira anga akatorara zvake, kubva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Nhengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanonzi vapambwa pakati peusiku nevarume vakapakata zvombo vasingazivikanwi. Mudzimai wava Masaraure, amai Sabrina Kundai Masaraure, vanoti varume vatanhatu, vamwe vavo vanga vakavhara kumeso nemachira, vasvikoputsa gedhe repamba pavo kuWaterfalls vachibva vapinda muchivanze vachitanga kupwanya mahwindo nekurova magoni eimba yavo zvine simba vachishevedza zita remurume wavo. Vanoti vazovhurira varume ava kuti vapinde mumba, umwe wavana vaMasaraure vakarara vachibva vangu vazvizvurudza kubuda navo panze vachinovakanda mumotokari yerudzi rweToyota Renax yanga yakamira kunze kwechivanze chavo. Nhengo dzesangano reAtus dzanga dzichirangwa mabasa kwemazuva matatu kubva nemusi wemuvhuro kusvika nezuro chitatu dzichida kuti hurumende itarisise zvakare nyaya yemihoro yevarayiridzi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa ekuWaterfalls pamwe chete nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kana vaine ruzivo nezvechiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita naamai Masaraure.
Ndandichitoverenga hangu sezvandiine magamanishoni andida kutopedzesa, ndobva ndanzwa gedhi richidonhedzwa. Ndachipinda varume vapwanya mahwindo vakatenderera imba. Ndabva ndavhura dhoo ndobva ndadeedzera kuti ndiani. Vabva vauya vamwe vavo vakati vhurai vhurai vachiita noizi vachirovarova dhoo nemadziro. Ndobva ndavhura ndobva ndachinura. Vapinda vabva vachitirisaga obeti ariti tambuda kunyeba kuti haapo, asi vabva vapinda vakatanga kurova madhoo vachipinda mumba. Musa abva abudikira anga akatorara zvake, ndobva vabva vamutora ndobva vaenda naye.
Mungatsanangura kuti varume ava vanga vachidei, vane zvavataura here zvavari kumudira?
Hapana zvavataura, vangobvunza kuti zvomapepa eorganization aripi, zvinhu zvake zvaanoshandisa zviripi. Vandati hapana, sezvo zvinhu zvachona pasina zvatinogogara nazvo ukumba. Ndobva vabva vatora mafoni angu ndo anga ari pachena, ndobva vabva vabuda nemamwe anga asingashandi, ndobva vabuda vavaenda nawo.
Ko iye havana kumurova here kana kumukanganisa?
Vangomuzvizvurudza vachimutevera panze kuti abude. Ndobva vapinda mumota yavo yerudzi reToyota Ramex. Handa kukwanisa kuona kuti number plate dzachona dzaziripi. Vabva vaenda.
Ivo vanga vakapfeka uniform here varume ava, uye vanga vakamira sei? Mungavatsanangura sei?
Havari vese papasina anga akapfeka uniform, asi vamwe vavo vanga vakavhara kumeso, vamwe vacho vanga vasina kuvhara kumeso. Vanga vakabata pfuti dziya dzakareba dziya dzavanga vainadzo, vachikokoka zvinoratidza kuti zvovanga vachitoda kutiopfuura dai kuri kuti paitika kakurwisana.
Vane zvimwe here zvavaputsa kana midziyo yavaparadza?
Pane mahwindo avapunza nedhoo ravarova rekutotadza kuvharika nozvega zvavairova.
Saka makwanisa here kumhanyara kumapurisa?
Handida kukwanisa kumhanyara nekuti iye zvino pakati peusiku. Ndikwanise kuwana anhu wekufamba naye, vana andi kwanise kunge ndichibuda.
Munofunga imi kuti vana vangadai vari mapurisa here kana kuti imbavha dzangovewo dzichishandisa mukana wekurangwa mabasa kuriitwa nesangano ravana vamasarauri?
Hadzingave mbavha nekuti mbavha inongouya ichiba ichienda, haiuyi ichibeedza munhu nezita. Uye matauriro avanga vachiita vanhu vanga vatori nechinangwa chavo chavatofambira kuti kana dzanguva dzeusiku vachauya vovatora.
Ko vana vasarawo vari sei?
Vana hapana chavanzwa, vakangorara.
Vanga vari amai Sabrina Kundai Masaraure, mudzimai wemutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vanoti dare reparamende rine urongwa hwekuenda kunyika dzakaita seAmerica neBritain kunoedza kuumbiridza ukama. Mamwe makurukota ehurumende ari kuitawo misangano nevamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe vachida kusimbaradza ukama. Nezuro bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita musangano neEuropean Union. Vamwe vakuru muhurumende vakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvarimi vechichena ichiendesa kuvatema. Nyika dzakabudirira dziri kukurudzira Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu kana ichida kuti idyidzane nadzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata vaparadza.
Izo zvitiri kutoronga rwendo rwokuenda kuBrussels, kuenda kuLondon nekuenda kuWashington kuti tinoonana nevamwe vedu maMP ikoko. Saka titori mubishi kugadzira nzendo dzacho idzodzi dzichatungamirirwa naSpeaker weParliament Advocate Mjenda, tichitevedzera kana kuwedzera zviri kuitwa nehurumende yedu pari zvino.
Mungaziva kuti munosimuka rini?
Tiri kutotanga izvozvi muna July. Muna July tiri kutofamba tiri kutoenda. Ende kupera kwemwedzi uno tiri kutoenda naSpeaker kuRussia. Tiri kutotungamirwa naSpeaker kuenda kuRussia. Kunoona veRussia tabva ikoko. Tinenge tichidzoka, ini tichadzoka nekuIran. Tichionawo hama dzedu dzekuIran ikoko, maMP dzekuIran. Tabva ipapo tichazobatana toenda kuLondon. Taenda kuLondon tozoenda kuBrussels. Tabva kuBrussels toenda kuStockholm. Tava kusoko vrezenda kuWashington. Ende takadaro futi tichanosangana nemaZimbabweans ari kudiaspora ikoko. Atiuda kuti tipe iye zvino takatopedza nyaya yacho. Tivape magwaro ekuratidza kuti ndere muZimbabwe. Zvatingati muchirungu dual citizenship yavo iya. Tivape zvavanoda, maZimbabwe document, ma birth certificate, ma death certificate, zvitupa, ma passport, kuti ma embassy edu ape maZimbabweans edu ari kugara mudiaspora mapepa eZimbabwe. Kuitwa kuti vafare kwavari ikoko, kuti ukuva necitizenship yeikoko warugara ukutomupa Zimbabwe citizenship. Chii changu asoda futi vakadaro?
Asi kako hurumende zvaimboramba yeurongwa wedual citizenship?
Takazvipedza zviri muconstitution yedu yeZimbabwe. Zvatichada kutaura zvakudhara, uyezve tava kutaura zvavamunangagwa zvokuenda kumberi. Zimbabwe is now open for business. Yavhura Zimbabwe, wese anoda kuuya kuti azokanda mari yake muZimbabwe aitanga bhizinesi. Ndomutemo watiugadzira. Izvozvi zviri mugwanda kutaura kunoku.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza, vari parunare naBlessing Zulu vari kugwanda. Apo hurumende inoti iri kugadzirisa upfumi hwenyika, vakavanda munyika vanoti vave kutotambura zvakanyanya uye vanoti inguva chete vasati vatora matanho ekugadzirisa zvinhu pachavo. Godwin Manguzva anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vataura ne Studio 7 vanoti havana mufaro nezviri kuitika sezvo mitengo iri kukwira zuva nezuva uyewo vari kushaya zvavanoda kuti vararame zvakanaka zvakaita semagetsi nemvura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vanhu munyika vave kutambura zvisati zvakamboonekwa zvekuti munhu wese kusanganisira vanoenda kubasa vave kurarama nekutengesa chese chese chavangowana.
I don't know kuti isusu maZimbabweans takaita sei. Tino kwira lift ye $5 kuenda kudhorobha unotengesa maapples anobunitsa $5. Saka maZimbabweans woi papo ndo patinoona kuti tiri wai zvechokwadi dzinongonyarara ichienda kunourayiwa because hapana chaunongakwirire lift ye $5 kunotengesa maapples unoita profit ye $5. Hapana zvaunenge uchiita asi kuda kungosurvivor chete zvemusi iwoyo tiringoraramira zve one day.
VaAmin Meke vaudza Studio 7 kuti vakawanda vave kutotadza kuwana chikafu pamwe nekuenda kuchipatara uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Hazvioneko kupera kwazvo nokuti zviri kuramba zvichingoenda mberi. Tanga takatarisira kuti in change of leadership akuziva matambudziko anga aine vanhu nekupaikanganisa aimbonge achichitonga. Saka zvakutovawo wese kupfuura pane uye wataita kuti ari kutadza kutonga ipapo ndopata kusvika kuziva kuti manje toenda kupi.
Vanoti kunyange hazvo pari zvino vanhu vasati vabatana kuti vagadzirise zviri kuvanetsa vanoona sekuti kwasara nguva shomanana kuti zviitike. VaChirwa vanobvumirana navaMeke vachiti hapana kusiri kufa.
Handizive kuti zvichapera sei but munhu anenge aiswa parumano anowanzodzoka asi paanodzoka haazogadzirisi. Saka ndifungidzira kuti vanhu vemuZimbabwe vacharamba vari wai idzodzodzo sezvavanga vari tinonzi hanzi tiri maChristians takakolonizwa nemamissionaries but pane musi chete pavachamuka.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti shanduko muupfumi haigoni kuitika pasina marwadzo aripo. Vanoti pari zvino hurumende iri kutora matanho ekubatsira vanotambura akaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, utano, kuvapa chikafu pamwe nezvimwe.
Must say that really you cannot have these kind of reforms without some form of
haikwanisi kuita zvatiri kuita izvi usingachengetedzi vanotambura. Saka tine zvirongwa zvekuona kuti vanhu ava vachengetedzwa.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsinira mashoko avaNcube vachiti patove neurongwa hwekurerutsa kutambura kwevanhu munyika.
Hurumende inorwadziwa nekutambura kwavanhu, inoshushikana kwazvo nekutambudzika kunoita vanhu. Pane zvinhu zviviri zvinokunyanyaita hurumende. Chokutanga ndiyo chamakanzwa chianonzi mastylo shops, anova mashopu anenge achipa chikafu, achitengesa chikafu nemutengo unokwanisa kuti vanhu vakwanise kusvika kuwanawo zvinhu vakwanisa kuafoda. Then chechipiri ndonyaya yatataura iya yatinoti masafety nets atinoisira avo vanenge vari vulnerable, vane hotera, vanenge vane vasina vakwanise kuwana chikafu.
VaMangwana vati hurumende iri kutora matanho ekuona kuti makambani arambe achikwidza mitengo zvisina tsarukano, izvo vati zvinowedzera kutambura kwevanhu. Mamwe matanho ari kutorwa nehurumende mukuedza kuderedza kutambura kwevanhu anosanganisira kudzora mabhazi eSupco ayo ari kutambirwa nemufaro zvikuru sei mumadhorobha. Asi vamwe vakaita sava Stanford Nyatsanza vanoti mabhazi aya mashoma.
Tinoexpekta kuti zvinge zvichibhenefita munhu wese ari muZimbabwe. Ngatitarisei maZupco iyaya ariko here kumamisha? Hakuna. Inini Zupco ndiri kukwira mutaundi muno mudhorobha, asi kuti ndiwane Zupco rinondiendesa kumusha kwaMutare? Hakuna.
VaNcube vanoti kunyange hazvo paine kutambura munyika, matanho avari kutora ari kubatsira vachiti hurumende yakatoderedza uwandu hwemari yainoshandisa uye vave kutowana mari yakawanda kudarika yavange vakatarisira. Vanoti izvi ndo zvave kuita kuti vawane mari yekubatsira vanotambura, vachiti vakatotanga kubhadhara mari dzechikoro pasi pebhimu idzo dzange dzave nenguva yakareba dzisingabhadharwe. Asi vamwe vakaita savamasimba Manyanya avo vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vanoona sekuti kutambura kwevanhu munyika kune chekuita nezvematongerwo enyika.
Nyaya yandiri kuona ndeyekuti varume vari kuto kutonga havana clue. Vakomana vezanu PF havana clue yekuti economy ingafambiswa chirudzi. Tiri kuda vanhu mhare dzevakomana vanofunga vanogona kugara pasi vachigadzirisa economy vakatarira in a positive way kuti nyika ingabuda sei paira.
Vachitaura kumusangano weCongress yebato ravo kuGweru, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika vaNelson Chamisa vakati kukwira kwemitengo yezvinhu nekutambura kwevanhu zvinogona kukanganisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa naure Herald rine nyaya inoti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza sangano reWorld Health Organization kumusangano wepagore kuSwitzerland kuti hurumende iri kushanda zvakasimba kuwedzera kuwanikwa kwemishonga uko kwaramba riri dambudziko. Bepa naure Newsday rinoti zviuru zvemhuri zvakatarisana nekusara zvisina misha sezvo hurumende iri kuronga kuputsa dzimba dzakavakwa zviri kunze kwemutemo muguta reHarare, mumadafana kana munzvimbo yekanzuru. Bepanhau reChronicle rinoti chikwata chenhabvu yevanhurume chemaWarriors chaburiswa mumakwikwi emukombe weCOSAFA Cup zvichitevera kurohwa kwachaita 4-2 neZambia mumapenalty emasemifinal. Mutambo uyu wakatambirwa kunhandare yeMoses Mabhida kuDurban manheru adarika. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri hanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Mangwanani akanaka veStudio 7 nevose vashamarari vedu vanotipa news chaidzo. Ini ndiri paSouth Africa pandinoitwa Carlos Baba Eva Piri, ndiri muno Hood Street. Nyaya inondishungurudza imwe chete. Vakomana nevasikana veZANU PF avo maminista avo pavanenge vachitsvakwa kuti vape humboo vakafonerwa, havadaire mafoni avo. Vacho vakomana nevasikana vanenge vafonerwa vanozodaira mafoni avo vakaita sana mutodi nevamwe vanenge vachidairawo vanotanga kunyepa. Vakomana nevasikana veZANU PF kaoka havatijairira nguva yareba, ngavasati tiri kudai so. Sekai nzenza anofonerwa anoza adaire foni. Ana George charamba paanenge achitaunza ape information chaiyo chaiyo anoza adaire foni. Vacho vanenge vabatiwa kuti atipiwo information vanotanga kudefenda ZANU PF zvinobhohwa. I am now sick and tired of you, ZANU PF people. Chibobva iwo, please, taneta nemi. Enough is enough, atichada, please. Datenda zvangu, datenda.
Murisei pano pa Studio 7 vashamarari mose. Nemi mose munodai kuteerera Studio 7. Yeah, nasi ndave ndakatarisana neMaWarriors. MaWarriors ngatingwarire from Warriors to Warriors because bhora rava kutamba chairo chairo kutaura chokwadi, hai bhora rinoshungurudza. Zvichida pamwe nyaya yemari here musirimo muZimbabwe, makochi edu chai chai mani game havaigona, havatomboigona. Zvimwe zvinhu zvomboda kumbotora vamakochi ekunze sasei zvinoitwa unana Morocco zvezve ane Morocco. Otherwise bhora redu ndotiri vandudziki. Maplayers vanavo but havagona kumashandisa nekuti bhora ravo ndirechibhora bhora chavakatamba iwo andomaona mai. Saka zvimwe zvacho ipapa kuzifa ndaite makore kenzi. Mutudzira kuti vasapise ZANU PF futi mubhora because dambudziko ravo ZANU PF totozera anopindira mubhora anomaona because makaro totovaziva, totovaziva. Ndiwerasone pamafikeng panapo SB South Africa.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 vanajonga pandimire nana Marvelous Mhlanganya. Mose tinokutendai nekutibatire nhau pamunoita muchitudza zvakafukidze dzimba matenga. Tinoti nhaurirano iyi yaitwa naPresident nevarairidzi yakanaka but inonetsa pakuti kubatana kumeso. Havambofa vakasorovha kana kugadzirisa nhau yevarairidzi. Vari kushupika mukati menyika iye, vari kutambura vashandi, havamboone kwese vantu. Iyo ndivo vantu vanohora $30,000 per month 30 days. Saka ndivo vanhu ivavo, vamwe vesaya havasi vanhuba. Ndinotenda, ndini Mike Mlambo, Chipinge, ndiri kuCape Town, Western Cape.
Mukoma Jonga, tanonoka ndinokutenda ine basa ramuri kutiitira kwazvo rokutipa mashoko enhau zuva nezuva mangwanani nemasikati nemanheru tinokutendai nezvamunotiitira asi neshoko chazvo nemukuru wedu wenyika unoitwa Emerson Ndambudzo Munangarwa ani zvinondibata chazvo kuti kana chinhu chounenge usingagondi kudya zvina nokuti anogona kudya kwete kuti waona mazino udo kudya maputi ndinokumbira kuti murume uyu ape mwana chimuti chake nokuti wakatora chinhu chaasingagoni kushandisa akatora bhutsi asingakwani bhutsi yakapfeka iri kushinya kwazvo achikumbira kuti dai apa mukomana uyu wechidiki Nero atitungamirira isu chatiringoda iway forward chete hatinei nezvizhinji tinoda way forward nokuti tichasvika rini tichingotambura kuda iso tichasvika rini tichingorarama tiri munyika dzisiri dzedu apa panoda kuti pagadziriswe nokuti vamwe vanhu vakwanisi kuti kana vasingakwanisi kutonga nyika vanokwanisa kubviswa kupurezidendi kuwiswa kumamp uko ndokukwezera ravo kana kubviswa kumamp wopa usabhuku zvinogodzera izvozvo
mangwanani akanaka mhuri yezimbabwe navashamarari vese vakatibatira mishini chokwadi chakanaka vanhu vari diaspora munyika dzakakomberedza vabatsira nekuti mukatarisa mhuri zhinji dzavakutorarama nerubatsiro runobva kuna vari mudiaspora uye nezvimwe zvirongwa zvekutumira mari zvakafanana navana mukuru aiwa zvambobatsirawo vanhu dai nyika dzakafanana nasouth africa botswana zambia nemozambique nedzimwewo dziri kure either europe united states of america but southern america australia kana muasia dzisingatitambiri menoti dai timire papi chokwadi chakanaka usawira unokunda ukama kana takatarisa ukama hwatiinawo nesouth africa
manzwa kubva kuvateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo nemafungiro avo aya mashoko haanei nechekuita nestudio 7 tinoukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika ongororo itsva yakaburiswa nezuro nepew research center inoti chikamu chepakati chevanhu vabva zera muamerica chinoti nhau dzemanyepo idambudziko rakakura kudarika rusaro raganda utororo kana kushanduka kwemamiriro ekunze bhanga repasi rose reworld bank rinoti iran inogona kusangana nekuoma kwezvinhu mune zveupfumi kwakadzama mugore rino kudarika zvaisimbofungidzirwa apo zvirango zveamerica zviri kunyanya kudzipa kutengeswa kwemafuta ekunze ayo anga ariwo tsinga yemari yeteheran makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri weamerica vadonald trump kuunited kingdom mushure mekutuka meya weguta relondon vasadik khan pamwe nemudzimai wemuzukuru wamambokadzi elizabeth izvi zvaityirwa nevamwe kuti zvaizokanganisa usawira hwenyika mbiri idzi vakhan navatrump vagara vachikandirana makobvu nematete kwechinguva vanhu vanonzi vaisvika zviuru makumi mashanu vakazara mumigwagwa mulondon vachiratidzira kusafara nekushanya kwavatrump vanodzidzisa kudyidzana kwenyika pacalifornia state university kuchico mudunhu recalifornia muzvinafundo angela gapa vanoti ushamwari pakati penyika mbiri idzi hucharamba hwakasimba uye hapana chinokatyamadza vazhinji pamusoro pavatrump ngatinzwei vachiita hurukuro natanonoka wande westudio 7
America ne United Kingdom in international relations are very strong allies kubva pakatanga nyika yeAmerica marigations are very important rekuru. Sezvatinoziva US yanga iri colony ye Britain for the longest time, but as one independence yayo muna 1776. And after that, makarwa World War One and World War Two, vese vari ma allies. Zvese de Cold War vari ma allies after Cold War during ma presidency ana Reagan na Margaret Thatcher vakabva vasimbisa ma foreign policy awo under inonzi Washington Consensus. Saka even foreign aid inopiwa kubva kuna na UK na na US inongoshanda under that same framework. And then more recently, the person appearing on the war on terror, my strong allies, Huti Panyae, Kudaku, fight terrorism, particularly through organization Yavari on the NATO.
Kanamaka, Tarisa, Kujiz, and Abuneta, and Kambiridzi. Munona, so Kuti Pankave, Kusa, Wirana, Kunga, Suka, Pasnagunaga.
If one petition got to Suka Pakudaro, I see Zininga Zingo eating a little good team. Pane mabatu eku UK ni mabatu emunoma America anoona the ideology kana kufanana one of the extremist ideologies anoda kuita anti-immigration, for example. Saka mukatarisa even the way vakainsulta mayor weku London asizi zvinhu zvinoshamisa, nekuti chero munoma America President Trump vanogara vachitargeta vanhu vari of Muslim and Middle Eastern descent. So she's not going specific about President Trump wagara vangori nema bias towards vanhu vane ma culture iwayo.
Rwendo uru rwakaitirwa chini?
One of the reasons that I was window kundewe kuti vada ku commemorate a 100th year anniversary of kupera kwe World War One. Sekuna tsanangura kwandakaita America ne UK dzanga dziri ma allies mu hondo iyoyo. Commemorate D-Day, which is when the Germans invaded part of France, Normandy, pakaitika invasion, ikoko yakatanga kuita kuti World War II itange kupera muna 1944. Saka vanga vachikommemorate 75th anniversary of invasion at Normandy, D-Day.
Mataura kutuka kwa kaita wa Trump, mayor wegutare London, nejimwe hama za Queen. Imiso kuwana kwenyu, munona sekuti zvinga kangasa usawira pakati penyika mbiri ijere.
Sema one randinoita, zvinogona kutosimbisa ma relation ne mamwe mabato ari ikoko ku UK, nekuti kune right wing parties, ari also anti-immigration, ari Muslim. So vanonge vachitova vari kutotaura to a base yagara itori koku UK ikoko. Sezvatiri kuziva iko zvino kune inonzi Brexit iri kunegoshiatwa ku UK, and part of the reason inyaya yeimmigration. Saka pakuratidza kuti izvona okay taita single out a Muslim mayor we a big city, vanogona kunge vachitoti vachitokurudzira vacho vanowirirana nepfungwa idzodzo vasingafariri meya wekuLondon. Saka long term handifu kuti zvingaaffecta too much ma relations, asi ndinoona senge vari kunyanyotaura to a specific portion yepopulation yekuUK.
Vanga vari vanodzidzisa kudyidzana kwenyika paCalifornia State University kuChico mudunhu reCalifornia muno muAmerica, muzvinafundo Angela Gapa vari parunare kwakare kuCalifornia naTanonoka Wande weStudio 7. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaAlbert Masaraure vanopambwa usiku nevarume vanga vakapakata zvombo vasingazivikanwe. Nengo dzedare reparamende dzoronga kuenda kunyika dzakaita seBritain neAmerica muurongwa hweZimbabwe hwekuumbiridza ukama nenyika dzekumawirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare Manheru, apo tichakupai dzimwe nhau. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
So we see.